Mirira kaita zvinhu zvora nazvinhu zvayo mukazi akamira zvakanaka nokuti mapurisa nezuro akatumirwa akagadha chipatara cheatridge zvato chipatara chehombe hombe uye futizve tikaona zvemukuru wechipatara cheatridge view achitaura nauye kuti kana vanhu vane zvichemo zvavo vanofanira kuti vazviunze kumaofisi kwete kuuya kuzokanganisa varwere vanouya kuzorapwa nokuti iye akanga achitaura achiti pakangouya timu yevedhudhula vachivhiringa varapwa ende futi zvemuzuva ranhasi taonazve gorokota rezveutano baba vajoo pahla vachienda kuatridge view kundosangana nevagari veko uye futi nevechipatara vachisimbisa kuti vanhu ngavashande nenzira yekumashandiro anoita yoshanda nayo nokuti ivo avedhudhula vakanga vachitaura nayo yekuti vasina mapepa kana vachiuya kuzoratiwa vanofanira kuti vabhadhariswe mari kana vasina mapepa.
Tiri kunzwawo kuti vebato reEFF vabatsiranawo pamwe chete nemapurisa mukudzivisa vechikwata cheoperation Dhudhula. Zvaafamba sei?
Isu vatinoziva kuti bato reEFF rinotungamirirwa nababa Julius Malema nguva zhinji ibato rinomira nevanhu vekunze kunyanyanyanya vachizama kutsvaga runyara nokuti ivo vanoti hatifani kurwisana tiri vatevo pachedu. Saka kuona EFF yechienda chikwatira cheatridge view nezuro kana nokuonekwa kwavo muzuva ranhasi zvinhu zvakanaka zvikuru zvinoratidza kuti vanhu vasina rusarura.
Kweivo vepachipatara cheKalafong Hospital vari kubatawo sei varwere vekunze kwesouth Africa?
Muchipatara ichi ndichitarisa nedzimwe nguva patinombopinda tichingetira minamato vamwe varwere maonero andakaita ndinoona vakuru vechipatara vashanda nenzira yakanaka tisingazivi kutiwo dzimwe nguva apo naapo nokuti kana vamwe vanonge vane mweya wavo asi kana tichiona vakuru vachikurudzira kuti vanhu ngavashande nesimba vanhu vanofanira kuti vashande nesimba saka handioni riri dambudziko rakanyanya vanhu vari vanokubatsirika.